hatina dzimwe nhaurirano dzatakazoita futi nehurumende, hapasati paita nhaurirano dzokuti tizive kuti kubva iko zvino muna September tichapuwa mari.
Vadzatsunga, takaona mune rimwe bepanhau vachitaura nenyaya yekuti vashandi vehurumende vachange vachiwedzerwa nezvikamu zvinoita 90% kumihoro yavo iri mumari yemunyika, uyewo mari yekubatsirikana ichakwira kubva pa$175 kuenda pa$200. Zvakamira sei izvo?
Hongu, pane nyaya dzakabuda mune rimwe bepanhau dzichiita sekuti dzabva kuna mai Alexander vaichinzi ndo vakataura mashoko iwavo, asi isu takazoona kuti ivo havana kunge vataura nomutoro wenhau iyoyo nezvemafiga akabuda ipapo. Saka zvimwe zvatingada kutaura iko zvino ndezvokuti isu takatongomirirawo kuti tisheredzwe. Taifunga kuti svondo rapfuura iri hurumende ichatisheedza kuti tinotaura nezvemari yavari kuda kuwedzera iyoyo. Saka ndo zvatiri kungotarisira. Chatinongotoziva ndechekuti isu sevashandi vehurumende tichaita musangano wedu musi wemuvhuro kuti titaure nezvekuti zvoitwa sei kana hurumende isiri kutisheedza, uye kuti hatigoni kubva pachiga chokuti isu tinoda 540.
Asi tomboti mari idzodzi dzawedzerwa vashandi vehurumende dzakataurwa mune rimwe bepanhau idzi, mungaoda here dzichiita kuti mushandi ararame?
Hatichakwanisi kutaura kuti kana vakatiwedzera kuti tichi tinenge taapapi kana kuti tinenge taapapi, hatikwanisi kutaura nokuti hatisi kuziva kuti vari kuda kutiwedzera marii.